akafukwana president akatarudzwa kuIran divazova pamwe chete naye pasinga achigadzwa musuwe mugovera.
Asi kudyidzana kweZimbabwe neIran kwakakosha zvakadii panguva inoyi?
Kwakakosha ndodzimwe shamwari dzino dzakagadzwa nesu tichishanganesu pamwe tichishanga pamwe chete navo, saka zvaikodzera kuti vauve ipapo vanhu vaende kwavakadaidzwa ikoko kwavakakokwa nemhosva yeushamwari watinawo nawo.
Asi pane kudyidzana kuripo here kunobatika? Mungati muri kudyidzana panyaya dzakaita sei?
Vari kutibatsira, tine mapurogiramu akawanda atinoita nawo kunyaya yekukalcha, kune nyaya dzemafuta nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda.
Vamwewo vari kuti kudyidzana neIran pari zvino kunogona kuzokanganisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita sana America dzinenge dzakatendera zvakarewo Iran zvirango. Munoti kudini mashoko iwayo?
Nyika imwe neimwe inotsvaga shamwari dzayo nemhosva yekuwirirana nawo. Haungati ndotambana nhingi, ndotoregeka kutambana nhingi nekuti ndingazozondwa nanhingi. Asi tinei muchiona mapriorities enyu amunozvidhisaidhira sese senyika. Hamungati tikaenda nokuti vanovengana nanhingi, torega kuwirirana nawo.